Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, nguva dzava 7, uri musi wechishanu zvita 27, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare rotadzazve kunzwa chikumbiro chemudzimai wemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika waari kunetsana naye, General Constantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa, pamhosva dzavari kupomerwa kusanganisira dzekuda kuuraya murume wavo uye kuburitsa mari kunze kwenyika zvechikiribidi. Hurumende inoti yakazvipira kumutsiridza chirongwa chekutaurirana pakati payo vashandi nevashandirwi cheTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF. Asi vashandi vanoti vachatenda maruva vadya chakata. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa, apo vari kunetsana navo, vakatamba kisimusi vari mujeri zvichitevera kutadza kunzwikwa kwechikumbiro chavo mudare repamusoro svondo rapera chekuti vatongwe vachibva kumba. Iko zvino vacharamba vari mujeri kusvika musi wekupedzisira kwegore rino zvichitevera mutongo watorwa nedare nhasi. Musungwa ari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wake pamwe nekuburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Kunzwikwa kwechikumbiro ichi kwatadza kuenderera mberi mudare repamusoro zvakare nhasi, sezvo gweta rehurumende vaAlbert Masama vaudza dare kuti vanoda kuverenga vonzwisisa zvinyorwa zvinoratidza mafambisirwo akaitwa nyaya iyi mudare raMagistrate kana kuti Record of Proceedings. Mushure mekunge zvinyorwa izvi zvasvitswa kudare repamusoro nhasi, vaMasama vati musungwa ari kupomerwa mhosva dzakakomba, nokudaro vanoda nguva yakakwana kuti vanyatsodzamisa pfungwa dzavo sehurumende pachikumbiro chekuti muzvari Mubayiwa vatongwe vachibva kumba avo mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso. Kunyange hazvo gweta remusungwa vataona nyamakura, vaudza dare kuti kusununguka kwemusungwa chinhu chakakosha zvikuru zvekuti hurumende inofanira kuita chimbi chimbi kufambisa mapepa ayo kuitira kuti dare repamusoro rinzwe chikumbiro ichi. Mutongi wedare vaWebster Chinamhora vatura mutongo wekuti nyaya iyi idzoke kudare musi wa31 zvita. VaChinamhora vakumikidza magweta ehurumende kuti ange asvitsa mhinduro pachikumbiro ichi kudare pamwe nemagweta muzvare Mubayiwa nenguva dza11 mangwanani emusi wemuvhuro. Mutongo watirwa nedare uyu wauyawo mushure mekunge vanyamakura vaudza dare kuti maresinesi emagweta achagumisirawo kushanda musi wa31 zvita, sezvo magweta achinyoresa gore rega rega. Mutongi wedare atiwo kunyange hazvo muzvare Mubayiwa vakatarisana nemhosva yekuda kuuraya murume wavo, iyo inonzi nemurau munhu akatarisana nemhosva yakadai anofanira kukumbira kutongwa achibva kumba kudare repamusoro chete. Pakatariswa uremu hwemhosva iyi, dare harikwanise kunzwa nyaya iyi iri yega sezvo yakabatanidzwa nedzimwe mhosva dzakatarisana nemusungwa dzekuburitsa mazakwatira emari yekunze kunze kwenyika pamwe nekuita chikiribidi chekuti musungwa achatiswe nemurume wake anove mutevedzeri wemutungamiriri wenyika panguva yaairwara. VaChinamhora vati magwara anoratidza mafambisirwo akaitwa nyaya iyi mudare raMagistrate anotofanira kuvepo musi uchanzwikwa nyaya iyi, vachiti zvakare chikumbiro chamuzvare Mubayiwa chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo chichanzwikwawo noumwe mutongi asiri iye ivo sezvo vachange vasiri pabasa musi wa 31 zvita vati mutonga achanzwa chikumbiro ichi achazenge achidawo kutarisisa zvinenge zvichisvitswa nemagweta pamusoro pemutongo wakaturwa nedare remajor street zviri mumagwaro ekufambiswa kwakaitwa nyaya iyi nedare ramajor street vanyamakura vatsinhira zvaturwa nedare zvokupfuudzirwa mberi kwenyaya iyi
nyaya ina kunzwikwa nhasi nekuda kwokuti dare harina record rekumagistrate court ndatozokumbira kuti ndinyaya iswe kokupedzisira kuitira kuti ndikwanise kuenda ndega kumagistrate court ndaenda tanokwanisa kuti record rigadzirwe raunzwa indani kopi yangu asi judge wedaro kuti haana kwanisa kuwana nguva yekunyatsoverenga record racho kuitira kuti akwanise kuconcluda on his own.
Mutongo waturwa nedare nhasi unoreva kuti muzvare mubayiwa vanogona kupinda mugore zvavari muhusungwa kana mutongi achanzwa chikumbiro chavo musi wa 31 zvita akasatura mutongo wake pachikumbiro ichi musi iwoyo. Magweta muzvare mubayiwa akaudza dare ramajor street masvondo maviri adarika kuti musungwa akakanganisika utano hwake pakaputiswa bhambu kuwhite city stadium kubulawayo pamusangano wakaitwa nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa nevatsigiri vavo pamberi pesarudzo dzegore rapera. Muzvare mubayiwa avo vari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo paaiva muchipatara kusouth africa muna chikumi vanonzi vakabvisa zvaishandiswa nanachiremba muchipatara chenetcare hospital kusouth africa avo vaiedza kuraramisa vachiwenga avo vanonzi vairwara zvakaipisisa. Muzvare mubayiwa vanonziwo vakatora zuva rese vachirambidza murume wavo kubuda mune imwe hotera iri kupretoria musouth africa kuti aende kuchipatara. Mapepa ari pamberi pedare anoti vachiwenga vakazokwanisa kuenda kuchipatara mushure mekunge vano vachengetedza vashandisa chisimba kuti vakwanise kubuda muhotera iyi vanorapwa kuchipatara chenetcare ichi. Muzvare mubayiwa vari kupomerwa zvakare mhosva yekuburitsa munyika zvisiri pamutemo mari inodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuamerica. Mapepa ari pamberi pedare anotiwo muzvare mubayiwa vakatenga dzimba mbiri nemotokari nhatu dzemhando yepamusoro kusouth africa kwakare mushure mekuburitsa mari iyi zvisiri pamutemo. Vari kupomerwawo zvakare mhosva yekunyepera mukuru wevatongi munyika kana kuti judge president vageorge chiweshe kuti vakange vabvumirana nemurume wavo kuti vachate iye murume wavo ari muchipatara asiri kuziva zviri kuitika. Vachuchisi venyaya iyi vanoti kunyepa kwavakaita kuna vachiweshe kwakakonzera kuti mukuru wemamajor street vamunamato mutevedzi varonge kuchatisa vaviri pamuchato usina kuzobudirira asi muzvare mubayiwa vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi mumagwaro ekupikisa nyaya dzavari kupomerwa. Muzvare mubayiwa vanoti kana chiri chokwadi kuti vaida kuuraya murume wavo sei mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakavapa mari inoita zviuru makumi matatu zvemadhora ekuamerica kuti vaende kuchina kunoona murume wavo. Muzvare mubayiwa vanoti vamunangagwa vakavapa mari iyi mushure mekunge vaudzwa navachiwenga kuti vaite izvi. Vachiwenga vakazokonzeresa kusungwa kwemudzimai wavo pavakadzoka munyika uye vakatokwira kudare repamusoro vachida kuti vagovaniswe pfuma yavo nemudzimai wavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavima vanoti vakazvipira kumutsiridza urongwa hwetripartite negotiating forum kana kuti TNF. Mubatanidzwa uyu unounza pamwe chete hurumende, vashandi nevashandirwi. Vanoti vakatokumbira kuInternational Labour Organization kuti ivabatsire nemari yekuumba hofisi inokokera mabasa eTNF. Tabata vaMavima kuti tinzwe zvizhinji.
Ma technical people vari kumita musi wa 20 ini ndiri kuti ngatisevenzei mutemo wacho weTNF wavepo. Chava kudiwa ndechekuti isu tichitanga manegotiations anozonotisvitsa pakusocial contract. Iyo social contract iyo inopa maresponsibilities kuvanhu vese. Tinenge tichiona kuti zvakanakira nyika yedu ndezvipi. Vashandi voitawo zviri reasonable, vanoshandirwa vacho vachiitawo zviri reasonable, nehurumendewo ichiita zviri reasonable, kuitira kuti takabatana kudaro tinoita come up with a contract inoita kuti nyika yedu igadzikane economy isaite inflationary vanotengesawo vasadzinyirira vashandi nezvimwe zvakadaro saka chinhu chandiri kuda kuti chifambe zvakanaka His Excellency vari kuda kuti chikurumidze kufamba so that we can reach that social contract.
Vashandika vanga vachichema-chema kuti hurumende hainyatsoratidze kuzvipira kubva zvakaparurwa urongwa uhu nemutungamiri wenyika hapana chiri kubatika chiri kuita.
Ngatisakandirana nyoka menyu. Muna November takanga tagadzira musangano. Wekuti the technical people vamite vaifanira kunomita mune kuche kuti tese tikange tabvumirana but handisi kuda kuti paitwe kukandiranwa kwenyoka menyu but hurumende yakanga yatoisa mari yatoita zvose zvinoita kuti vanhu vanosangana ukadoma vamwe ndobva vazoti ano isusu tiri kuda kumboita maconsultations hatichina nguva nezvimwe zvakadaro saka kana pachitaurwa lack of sincerity haisi kuhurumende ba iri ndiro voice raminista ari sincere about what he wants ari kupusha hurumende kuti dai tafamba negwara iroro tataura zvakare kuti mukuru wenyika nehurumende president E.P. Mnangagwa vari kuda kuti chinhu chichifambe chaizvo vari kutoti iyo yetech kwote yatiri kutaura manonoka dai makurumisa saka handioni lack of sincerity kuhurumende and remember ii hurumende iri kuda stabilization muekonomy
gurukota runora nezvevashandi muzvinafundo paul mavhima pari parunare muharare tabatawo mutungamiri wesangano reemployers confederation of zimbabwe kana kuti mcos dr israel murefu kuti tinzwewo divi revashandirwi
hongu takasangana navo minista kekutanga officially nyaya yeTNF imwe nyaya yatakakurukura nezvayo tichiti zviri kuita sezviri kunonoka tanga tiba kuti zviite zvifambe nekukasika kuti tione kuti pane chatingabude nacho here saka ivo vakazotaura hongu kuti ya vachatsvaga rubatsiro kunana ILO nemamuwo maorganization akagona kubatsira kunyanya nyaya dzecapacity building kuti mamembers eTNF vange vachinyatsoziva basa ravo uyewo kuti nhingi kana pachikwanisa kuwanika rumwe rubatsiro rwekuti tinge tine secretariat inenge ichishanda basa reTNF mazuva ese zvibva zvaitwa izvozvo ndinokonfirma kuti yes takazvitaura
semaonero enyu izvi zvingabatsira sei panhaurirano dzenyu
zvinobatsira nekuti vanhu vacho vari muTNF vari kuzviita kekutanga kuita formal TNF hongu kwaimbotauriranwa kudhara yaingozi TNF platform asi vanhu ndinofunga vanoda kunyatsoziva kuti kana vachiita manegotiations paTNF zvii zvavanofanira kunge vachiziva zvii zvavanofanira kunge vachiita put forward kuti zvinge zvichibvumiranwa saka tiri kuti vanhu vanofanira kuziva basa ravo kuti vakwanise kuriita saka ndozvezvimwe zvezvinhu zvatiuda kuti zvinge zvichifambira mberi izvozvo kuti vanhu vazive basa ravo saka ndofunga kuti zvinobatsira kuti vanhu vainge vane yatinoti pachirungu capacity yekuita basa racho nekuti basa racho ringe rine vanotarisa zvinenge zvasungwa kuti zvinge zvichiprogreswa in between maTNF meetings
imiwo sevashandirwi ndezvipi zvinhu zvamuri kuda kuti zvinge zvichizeiwa mumisangano yakadai
zvinhu zvakati wandei zvizhinji zvinobata ikonomi yedu kuti panenge pachiitwa mapolicies kana kuti malegal instrument anonzi mastatutary instrument ari kuiswa negovernment kuti pange paine input inobva kumativi ese kubvira kuti kuvashandi vashandirwi negovernment tobvumirana kuti zvatiri kuda kugadzirisa muikonomi yedu ndezvipi izvozvo ndizvo zvozobuda zviri mumapolicies egovernment nemastatutary instrument ndozvatiri kunyanya kuda kuti tinge takaisawo input kuti panozogadzirwa mitemo panogadzirwa mapolicies pazenge paine zvatinenge takabvumira tichizviona zvichibudawo imomo mumitemo iri kugadzirwa negovernment
mutungamiri weMCOS Dr Israel Murefu vachitaura vari parunare muHarare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo kuti tinzwe divi revashandi
TNF sezvamunoziva nese kana kuti vateereri vanoziva kuti it's now a legislated chamber saka iri pamutemo asi pane zvimwe zvainofanira kuva iri kufanika ma structures kana tingati vanhu vanofanira kuva varipo kuti TNF kuti ishande chakakosha pa eti inyaya yekuti tripartite negotiating forum inofanira kuva neindependent secretariat inofanira kuva ine maoffices ayo izvozvo hazvisati zvaitika tichiri kushandisa Ministry of Labour officials as our secretariat asi pane urongwa semaziro edu kunoko kuti pane urongwa wokutsvaga maresources hurumende it looks like haina kumboisa mubudget mayo kuti kukwanisire kusetiwa secretariat so that kuobhadharwa maoffices kuobhadharwa masalaries evanhu ivavo tikutarisira kuti kana secretariat yapo mashandiro edu anogona kuti chinjei iyo zvino tiri kushanda neminister of labour as secretariat ma meetings zvavo takapedzisira kudharadhara chaizvo kuita meeting TNF pane mabasa takapa macommittees ari pasi tikutarisira kuti macommittees aya kana apedza achadzora zvavanenge vatenderana
asi munoona here iro gurukota idzvai richizadzikisa zvariri kuvimbisa izvi kuti misangano inge ichiitwa zvakanaka paine secretariat
isisi takashanda nemaministers akati kuti pamakore magumi ne 37 years tashanda nemaministers akawanda akasiyana-siyana varingochinjwa-chinjwa asi tino pane dambudziko haisi ministry tingati ine simba kucabinet saka handingati iyo zvino mavhima ndiye panasiya
munyori mukuru wezctu vajafet moyo vari parunare muHarare
vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne9825 kilohertz manheru ega ega nenguva dza7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave
iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika imwe ndege yekuKazakhstan yadonha ichangosimuka panhandare yendege yeAlmaty International Airport ikauraya vanhu gumi nevaviri vamwe makumi maviri vakakuvara ndege iyi yanga yakatakura vanhu makumi mapfumbamwe uye inonzi yarova midhuri miviri ichangoedza kusimuka muchuchisi mukuru wehurumende muIvory Coast anoti aimbotungamira vainge vakapandukira nyika iyi vagulaume soro vanogona kutongerwa kugara mujeri kweupenyu hwavo hwose vachipomerwa mhosva yekuunganidza zvombo nechinangwa chekuda kupidigura hurumende mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze kana kuti met department vatichi zinyemba vanoti kupisa zvakanyanyisa kuri kuitika kune dzimwe nzvimbo hakureve kuti kwapisa zvinosiya nhoroondo kana kuti inganzi nepachirungu heat wave ngatinzwi hurukuro yavaita namavelas muhlanganya uye westudio 7
ichokwadi kuri kupisa asi ndingade kuti haisi heat wave nokuti matsanangurero eheat wave ndeyekuti kunofanira kupfuura mazuva anokwana matatu kana mashanu matemperatures akakwira chaizvo. Asi apa tikungoona kuti matemperature yedu akakwira nokuti hakusi kunaya, asi hatingati heat wave. Sekutaura kwandiri kuita, kune dzimwe nzvimbo zvakare dzinenge dzatinaye nhasi, kunyanya nzvimbo dzakafanana nekumashonaland west nemuHarare munenge matinaye apo neapo, asi mvura yacho haina kuwanda.
Vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kuti vasazowanikwe vachibatirwa vachibata zvirwere zvinouya nekupisa kunenge kuchiita kunze?
Tingade kutaura sebazi revamiriri ekunze, tingade kuti tinenge tichikurudzira kuti vanhu vanwe mvura, kunyanyanya mvura zvo inenge yakati nakei, inonzi pachirungu inoita kuti munhu uite hydrated. Nokutiwo kana zvikwanisika muve vanhu vange vachiteka nguwani dzeedzi yakati kurei dzeedzi kana kushandisa maamburela nezvimwe zvinhu zvinogona kubatsira izvozvo. Asi chatinoziva ndechekuti bhongo kupisa kuchangoramba kuripo, nokuti mvura hatikumbotarisira kuti change chinaya.
Pane dzimwe nzvimbo here tinoona kwakadai savana Bite Bridge nekumwewo kwamungati imi pari zvino kune iyo iri kunzi heat wave?
Sekutaura kwandaita, isusu vemamiriro kunze hatisi kuona kuti iheat wave. Tiri kubhema zvedu kuti matemperature edu anenge akati kwirei, asi hatisi kuona sekuti iheat wave. Tinoziva kuti nguva dzine matemperature yedu yaya ari kutonge achibva kuma30 kusvika kuma35 zvichiburikidzwa nedzimwe nzvimbo dzinenge dzakatibererei, asi zvatingade kuti hatina umbowo hwokuti tingati iheat wave.
Vanhu vangatarisire chii kumazuva ari kutevera aya?
Tikutarisa kuti kungangonaya mvura nzvimbo dzakafanana sekutaura kwandaita kwemasvingo nekumwe nzvimbo dziri kumashonaland west nhasi kudai kune dzimwe dzatonaya kuburikidza mangwana. Tikuona kuti kunganye kusinaya apo neapo, asi chandingade kukurudza ndechekuti mvura yachone iyi inogona kunge ine simba rakanyanyisa, zvireva kuti kunenge kune mhepo nemabhanangana. Asi zvichienda kumusesvondo mvura iyi inogona kunge yashoma. Saka tingoonawo kuti mazuva mairi aya ndomvura kachange isati naye, asi haina kunyanya kuwanda. Ndingade kuti ndiyambirepo kuti mvura haina kunaya, asi inogona kunge ine ukasha.
Mukuru wezvemamiriro ekunze mubazi remet department vatichi Zinyemba vachitaura vari parunare muHarare naMavhilas Muhlanganya uye westudio 7. Munhau dzemitambo, zvikwata zvenhabvu yepamusoro yeCastle Lager Premier Soccer League zvapinda mubishi rekutsvaga vatambi vatsva zvakatarisana nekuzvisimbaradza mumwaka unotevera. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Chere kunyanya kunakidza ndechekuti vatambi vane zvikwata zvakabuda muCastle Lager Premier Soccer League nemhaka yekukundikana Chapungu, Tier 1, Wange nemushowani Stars ndivo vaita mukurumbira wekurwirwa nezvikwata zvasara mugungano iri mushure mekuita zvidavado apo zvikwata zvavo zvaive zvichiri kutamba nhabvu yepamusorosoro. Vatambi vakaita saKing Nadolo weTe 1, Denver Mukamba weChapungu, Nomo Chinyerere weHwange naClive Dzingai wemushowani Stars ndivo vari pamuromo pezvikwata zvizhinji Nadolo achinzi ari kudiwa neDynamos FC Platinum pamwe neNgezi Platinum Stars. Asi Ngezi haisi kugumira pana Nadolo chete, zvichinzi chikwata ichi chiri kuedza zvekare kuraura Denver Mukamba kubva kuChapungu. Murairidzi wemadamburo Rodwell Lakama haana kuvanza kuti anofarira matambiro amukamba, asi achiwedzera yeye kuti mutambi uyu anofanira kushandura maitiro ake kana achida kutambira chikwata ichi. Mukamba ane mbiri yekudhakwa uyezve yekurovha basa kuzvikwata zvese zvatambira zvinosanganisirawo Caps United neDynamos. Dynamos yacho yapindawo mumusha weTriangle umo inonzi iri kuita hurukuro nechikwata ichi kuti itenge Donald Dzingai pamusoro paRalph Matema uyo iri kuda kutora kubva kuyadha. Mubati wehomwe weDimbare vaWebster Marechera vanoti vapa murairidzi wavo tonderaindiraya cheki yakavhurika kuti atenge vatambi vaanoda kuti chikwata chake chisimbe.
Pone apo mune muchingoitawo pamaburi anoda kuvharwa. murairidzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daenda
ndiraya pachake ari kubvuma kuti chikwata chake chinoda kugadziriswa zvakasimba achiti iye ari kuda vatambi vanokodzera kutambira chikwata chakaita seDimbare
tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana neDynamos inoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda itimu ine pressure yakanyanya
kunyange hazvo FC Platinum yakatora mukombe weleague chikwata ichi hachisi kumira mukutsvagawo vamwe vatambi asi murayiridzi wechikwata ichi Lizwe Sese anoti hapana zvakawanda zvinoda kugadziriswa pakugona kunenge kudada kunze kwevatambi vashoma-shoma
ine zvakwatiri neexecutive then totarisa magaps atinawo akasiyiwa nevamwe then toona kuti tinoedha 1 or 2 but so far so good the boys vashanda
mashoko ari kufamba anoti iwo kugona kunenge kudada yakatobvumirana naRalph Kaondera kuti asiye basa kutriangle anange kuzvishavane muchato pakati pakaondera netriangle wekutambira mashuga sugar boys uri kupera musi wa31 zvita pamusoro pezvo kugona kunenge kudada iri kunakidzwa nevatambi vekuhwange uko vari kuita hurukuro yekuda kutenga no more chinyerere mushure mekuraurako gift mbweti mukupera kwemwaka wa2018 asi Platinum haisati yabudirira pana chinyerere uyo ari kudiwawo zvikare nechicken inn iyo iri kuda mukombe weleague mushure mekupedza iri pachinhano chechipiri mwaka uno magamecocks ari kuedza zvekare kuti atore Clive Dzingai uyo airura muchikwata chemushowani stars asi mumusha wecaps united mune runyararo zvichinzi izvo makepekepe ari kufarira vatambi vari munhabvu yepasi pasi yedivision 1 pane vatambi vemupremier soccer league vakawanda vacho vanotsvaga zvikwata zvitsva pese panopera mwaka asi Highlanders ndiyo inogona kunge iri iyo ingangorasikirwa zvakanyanya panguva ino zvichitevera mashoko ekuti murayiridzi wayo Henrik Piet de Jong angangosiya basa mashoko anga achitenderera pamadandemutande anoti de Jong angangonanga kuFC Platinum asi muzvare Chiro Chizondo vanove mutauriri wechikwata cheFC Platinum vakaramba mashoko aya vachiti manyepo ari kutenderedzwa nevanhu pamadandemutande muzvare Chizondo vanoti Lizwe Sese uyo akafanira kubata matomu ndiye achiri murayiridzi weFC Platinum uye sechikwata havasati vagara pasi kuti vazeye mafambiro akaita mwaka nemabatirwo akaitwa basa nemurayiridzi wavo pamusoro pekurasikirwa nemurayiridzi anga achionekwa nevamwe semunhu amutsa Highlanders chikwata ichi chinonzi chingangorasikirwa zvekare nemutambi wacho wepamusoro Prince Dube uyo ari kuChina uko ari kutsvaga chikwata chitsva chekutambira mwaka unotevera makwikwi ekaso laga Premier Soccer League ari kutanga muna kurume gore noya nemutambo wechampion of champions pakati peFC Platinum neHighlanders ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
tinotenda zvikuru Michael muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ange akatarisana nevanhu gore rino munyaya dzezvematongerwo enyika uye munyaya dzezveupfumi kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465 0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro enhau zvakare dare rotadzazve kunzwa chikumbiro chemudzimai wemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga vavari kunetsana naye amai mary chiwenga chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso hurumende inoti yazvipira kumutsiridza chirongwa chetnf tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndokusiyai mina mutungamiri nkomo munhau dzeisindebele
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela kustudio 7 ngolesihlanu mhlaka 27 na kumpalakazi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukutshisa kuyatshisa vele, izulu kalikani, akula mayezi vele, kuyatshisa akulaleki, vele akuhlaleki khona.
Kulokuchisa kwelanga okwedlulise amalawulo okubikwa sokubulala izilimo lamadlelo endaweni zelizwe ezinengi.
Umgabe ulwisane kakhulu le opposition close to 20 years. Uthe sehamba sokule narrative ethi khona khona yena ubese supporta mhlawumbe uvoteli MDC lapho sibila kula muntu ongakuchaza khona lokho.
Kula banye abathi owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe obhubhelo nyaka nguye owachiya ebulele ilizwe.
Nyaye nakunzikwa nasi noda kokuthi dare arina
umthetho wandaba ophezulu awulalelanga isicelo sethu namuhla ngoba usithi awutholanga ugwalo oluqhakazekileyo.
UMary Mbayiwa unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uConstantino Chiwenga wehluleke ukuthola isibambiso sebail emthethwandaba we-High Court. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court namuhla udlulisele phambili ngolwesibili lweviki ezayo ukwethula isinqumo kusicelo sikankosikazi kamsekeli kamongameli uMary Mbayiwa osesehlukana lomyeni wakhe esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Umthuthisi ucele ukuthi aphiwe isikhathi ukuze abalisise ugwalo oluqakethekileyo olwerekhodi oluphathelanela loludaba. Lokhu kutsho ukuthi unkosazana Mbayiwa uzaqhubeka evalelwe ejele leChikurubi Female Maximum Prison kulandela ukubotshwa kwakhe kumaviki amabili edluleyo. Wetheswa amacala ambalwa agoqela elenkohlakalo kanye lelokuzama ukubulala umyeni wakhe uConstantino Chiwenga. Kodwa uyawaphika lawa macala. Asizweni umnumzana Tawona Nyamakura igqwetha elimela unkosi sazana Mbayiwa likhuluma le Studio 7 ngokwenzakale emthethwandaba.
Nyaye nakunzikwa nasi noda kokuthi dare arina
umthethwandaba ophezulu awulalelanga isicelo sethu namuhla ngoba usithi awutholanga ugwalo oluqhakathekileyo oluvela kudale likamantshi olwerekhodi. Wamukele isicelo sabo sokuthi ngihambe ngedwa umthethwandaba kamantshi lapho engenelise ukuthola lolu gwalo lami isengilala. Umahluli ngesenelisanga ukuthola isikhathi sokufunda ugwalo lolu ukuthi abone ukuthi lumemethe okulotshwa ngemfanelo. Lokhu yikho okubangele ukuthi umahluli athi umthethwandaba wakhe uzaphendula izikhalazo zethu ngomvulo ozayo. Icala bese lithethwa ngolwesibili lapho azathola khona ithuba lokwethula isinqumo kulolu daba.
Tozonzibikwa mswe Tuesday. Judge vaningi wawana nguva kuyesithethi ningi awana nguva ekuphendula.
Lo ngumnumzana Tawona Nyamakura igqwetha elimela unkosazana Mary Mbayiwa ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave kufona 130-13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Kulokuchisa kwelanga okwedlulise amalawulo okubikwa sokubulala izilimo lamadlelo endaweni eziningi zelizwe. Izulu selile sikhathi eside lingani njalo abantu batshona emthunzini ngenxa yokuchisa lokhu. Ugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Service Department luthi endaweni esifana leGwanda leLupane bekukhangelelwe ukuthi kuchise kufike kubo 40 degrees Celsius namuhla. Isikhulumeli salolugatsha umnumzana Thich Zinyemba utshelele umsakazo ukuthi kuza kuna izulu elilutshwana elilolaka kwezinye indawo ngempela veke. Kodwa uZinyemba uthi kalisoze liqede isikhudumezi lesi. Sixoxele omunye okhala ngokutshisa lokhu umnumzana Luke Munenge oyisakhamuzi selubu eBinga North.
Ya umuvo mubi sibili ukuchisa kuyachisa vele izulu kalikani akula mayezi vele kuyachisa kulaleki vele akuhlaleki kona
galithembisi vele izulu
ya amayezi alokhu akhanya ndawo kwezinye indawo kodwa lapha kula vele izulu alithembisi la vele kwacha vele umhlaba omile vele akufela lojizisi zilimo sezithile futhi
utshani bona bunjani.
Uchana akula vele sokuchisa, uchani wabunyila usela vele sokuchisa.
Inkomo zisesimeni bani manje lezinye izifuyo?
Ya, inkomo ikakhulu akunzima vele, sizichakile kakhulu. Akungoba kula chani vele, amadlela khona akachana vele ezintabeni, lapha iduza kula chani. So zihambe imango emide sibili ukuthi siyothola ichani kona.
Oh, ngathi ngama-kilometers amangaki?
Ungafika kuwo 7 to 10 kilometers o lapho kulotshani olungani lungcono alapho eduzane akula vele
lani bese liyazilanda khatshana khonale ilanga litshisa lalo kangaka.
Senza njalo vele ngoba singayekela ukwenza njalo vele azizaphela akula lutho ngoba kula lutshani akula vele.
Ukulima uyatsho ukuthi sokutshile emasimini lali lima okunganani?
Abantu babelimile kodwa kathesi sokuchile kodwa benze okokulinda ukuthi imbuzi zingadli lokho kuselwe okuncane. Babelimile kakhulu abantu kodwa hey sokuchila akusathembisi ukuthi izulu lingana vele ungavuka kuthembisi.
Uhulumende uhlezi ekhuthaza abantu ukuthi bahlanyele izilimo ezingadinga amanzi amaningi esifana labo nyawuthi amabele othwetha lina lali limeni kakhulu.
Lapha abantu sebelima umumbu kakhulu ngoba bathi ukugidza lokhu akunzima lokhu bajayele isigayo abantu so abaningi vele abantu balima umumbu khona.
Kumnumzana Luke Munenge isakhamuzi selubu eBinga North. Sixoxe njalo lomphathi ntambo ogatsha olubona ngezemvelo lomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu yena othi nxa bekhona abalokhe belima kumele bahlanyele izilimo ezingadingi izulu eliningi ezifana lenyawuthi lamabele.
Siyazama sisebenza sonke labo gatsha lwezokulima ukukhuthaza abantu bakithi kakhulu emhlubulweni owe-Southern Region kugoqela iMaswingo, part of Midlands, Mat South le-Mat North ukuthi bakithi asilimenini okwakuthiwa ngama-small grains thina sikuthi ngama-traditional grains. Ajayele ukuthi angani ayamelana lokusilela kwezulu uyazuza inzuzo engconywana kulokuthi leyo nsimu yakho eyodwa olayo ufake umumbu ungatholi lutho ubukele ubuna usitsha. Kungani singafaki esikwaziyo ukuthi sizathola inzuzo? Siyakhuthaza kakhulu ukuthi kasihambe nini siyolima kumbe luphoko kumbe ngonyawuthi kumbe ithwetha okuzasincedisa kakhulu ukuthi singabi le ndlala. Sibona indlala ebesihlangane layo lonyaka asisi ukuthi kufanane kulo mnyaka ozayo.
Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngumphathi ntambo obona ngezemvelo lezomkhathi sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafowembula.
Uhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo siphatha udaba oluhluphayo emhlabeni jikelele olokugugudeka komkhathi i-climate change.
Nasikhula kube kule ndawo obekuthiwa yimsenya ebengacitshi. Khathesi le msenya engayibona ngikhula kangisayitholi ngenxa yokuthi izulu esesilithola kalisanele.
Tiyani indlebe kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo lapho esizaphatha khona lolu daba kabanzi lo mphathi ntambo wogatsha olubona ngezomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Kulabanye abathi ilizwe lilahlekelwe kakhulu lonyaka ekulandela ukufa kwaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe lo waye ngumkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabe Nkwa. Kubika uMavis Gama.
Bakhona njalo bathi sase sifikile isikhathi sababili laba sokuvalelisa izihlobo labangane emhlabeni. Ngakho ke akula sizathu sokuthi abantu bakhale kakhulu. Kulabanye abachothoza okwenziwa ngumgabe besithi wabhidliza ilizwe leZimbabwe. Kodwa unkosazana Abigail Mupambi olwela ilungelo likaZulu ekunhlanganiso ye hashtag this constitution uthi ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe ngokubhubha kwamgabe loDabengwa.
Singananzelele kuhambeni kwabo ugcina ungazwisisi mangi akhangela ikakhulu babu uDabengwa uthe ehamba esekhokhelela izaphu. Izaphu yona leyo njalo esikade sivele kathe sithakazelela sisithi thina khona khona yangena ku-unit accord ngo-1987. Kwamphana nje okuyindaba kwakhona kuyaconfusa. Sihlala nje singasakwazi ukuthi kambe yena usichiye esithi senze njani. Ungananzelela umama Mugabe ulwisane kakhulu le-opposition close to 20 years. Uthe sehamba sokule narrative ethi khona khona yena ubesesupporta mhlawumbe uvoteli MDC lapho sibila kula muntu ongakuchaza khona lokho.
Uthe okudanisayo ukuthi abadala laba kabazange bephumele egcekeni ngendlela ababefisa ukuthi ilizwe lilungiswe ngayo.
Abadala laba bathe sebehamba kuko sibile singakutsho ikakhulu ukuthi khambe bona basichiyele ndlela bani besithi senze njani njengabakhokheli kade bekhokhelela ezompangazwe ukuthi bathi bona sihambe ndlela bani.
Bakhona bathi lanxa umgabelo Dabengwa basebenza kakhulu ukwenza ukuthi kube lozibuse eZimbabwe abawugqibanga umsebenzi wabo. Omunye wabalombono lo ngumfundisi Wilson Dutch weBible Ministries.
The reason for fighting, liberating people who were colonized.
Lokho singakafezeki isizathu esenza bayakulwa ukukhulula abantu ababencindezelwe. Siyakubona mihla ngemihla ukuthi lokho kungakabi khona ebantwini.
Umfundisi Dutch uthi isimo esibi somnotho lezombangazwe eZimbabwe yikho okufakaza ububi bukahulumende kaMugabe.
There is nothing to think of, nothing to appreciate except to feel.
Uko kwabithekayo ngaphandle kwenhlungu ezikhona. Abantu sebenziwa baba ngabayanga kulalokho ababeyikho khona ngaleso sikhathi.
I don't see anybody coming to put things in place. We are in a limbo.
Abalwela ilizwe leZimbabwe bathi ukubhubha kwababili laba kuphathe abantu ngendlela etshiyeneyo kusiya ngokuthi umuntu ukuliphi uhlangothi. Umnumzana iphithule Maphosa obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZaphu uchasisa ngokungabe kucabangwa ngabantu ngokubhubha kukaDabengwa.
Bangikhangela ngoba uDabengwa ngumuntu obhubhe esase-active kwezombangazwe. Njengoba kade ekhokhela ibandla leZaphu, njalo kade ephatheka kakhulu endabeni ze-development yelizwe, ebambisana labantu abatshiyatshiyeneyo. I-effect yakhe yokudlula kwakhe emhlabeni izwakale kakhulu. Njalo siyawubona umahluko okungabi khona kwakhe. Singathi nje ngamafitshane izambuzela usile elizweni, akusela umuntu okhuzayo, akusela umuntu oxwayisayo.
Unkosikazi Sisasenkosi Mataruse, okumanyano wenhlanganiso zabatsha owe-National Association of Youth Organizations nayo ukhuluma ngokwenzakala kulandela ukubhubha kukaMgabe.
Abamelele inhlanganiso ye-National Association of Youth Organizations bathi bona bakhathazekile ngokunciphiswa kwamalungelo abantu beZimbabwe awokubuthana ukuxoxa kanye lokuhlaziya umumo welizwe. Bathi bona ngemuva kweminyaka engamashumi amathathu lesishiyagalolunye okuzibusa njengelizwe, uZulu wonke ulokhu engenelisi ukukhuluma kanye nokuphatheka kwezombusazwe ekhululekile. Lokhu kubangelwa yimithetho eyafakwa nguhulumende.
Abakubandla leZANU-PF abagoqela uMnumzana Munashe Mututsa, oyisiphathamandla saleli bandla esigabeni sakoBulawayo, bathi kungalesi sizathu kwakumele asuswe embusweni uMuyi uMgabe, kudedelwe abanye ebandleni lakhe baqhube umsebenzi ilizwe liye phambili.
Ever since Operation Restore Legacy ka-2017, iZimbabwe isilise kulelizwe elivulekileyo, sokulelizwe elokuthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngezombusazwe. Akusela kwesaba esasukubona kudala lokhuyana okwakusithi abantu awusehluleka lokukhuluma nje ukuthi kumbusole uhulumende. Khathesi siyabona abantu bayakhuluma ngendlela abafuna ngayo, besola lapho abasola khona, belungise lapho abafuna ukuthi kulungise khona.
Loba ababili laba bezohlala besemlonyeni yabantu elizweni, bakhona njalo abalokhe bebophe umoya besithi uMgabe kunengi kakhulu akwenza esabusa ilizwe leZimbabwe okwalethela uZulu okubi okwenza abantu bahlupheke kweleZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngesimo somnotho leziloyiso zenu zomnyaka ozayo. Lilakho njalo ukubingelela izihlobo labangane. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 0012 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Bekunzima ukuphila eZimbabwe lonyaka ngenxa yokuvinjwa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe, ukusilela kwamafutha ezimota kanye lomlilo kagetsi, ukukhuphuka amahlayana kwentengo yempahla ezitolo lokuswelakala kwemisebenzi. Abantu bafisa ukuthi kube lenguquko kwezenotho lezombangazwe ngomnyaka ozayo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Kulabantu abaningi abangena emigoqweni ekuqaleni komnyaka bekhonona ngokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kwabulawa abantu abambalwa, kwathi abanye balimala eHarare lapho abadutshulwa khona ngamasosha ethunywe nguhulumende. Kusukela ngoZibandlela kuze kuyofika kuMpalakazi, abantu bathi babethwele amagabha avuzayo ngoba behluleke ukuhlawulela abantu babo imali yezifundo njalo lokuthenga uku njengoba kulemisebenzi eyingcosana elizweni. UMnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uthi ukuxokozela kwezombangazwe lokugugudeka komnotho welizwe yikho okwenze abantu bahlupheke kokumangalisayo lonyaka.
Unyaka ka-2019 ubulukhuni okumangalisayo. Abaningi bayakwazi ukuthi odokotela sebele sikhathi eside bengekho, so izisebenzi bezithwele kenzima ngokuthi zikwanise ukwelashwa.
Ngonhlangula uhulumende wethula umthetho wokuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe owangaphansi kweziqondiso zika Statutory Instrument 142 of 2019. Umthetho lo wavimba ukuthi kungasetshenziswa idola leMelika leyinye imali ogoqela impondo yakweleBhilithani lezinye. Okwenziwa nguhulumende kwabangela ukuthi kukhuphuke intengo yempahla mahlayana. UMnumzana Sylvester Mushaike omela inhlanganiso yezisebenzi zasemgodini ethiwa iNational Mine Workers Union Zimbabwe uthi iningi lasala selingasenelisi ukufundisa abantwana lokudingela imuli ukudla.
I-constitution yethu yeZimbabwe ithi yona isikolo is a right esomntwana. Umntwana wonke ufanele ukuthi aye esikolo, but ngendlela abayenza ngayo umnyaka ozayo abantwana abaningi bazahluleka ukuya esikolo, yaba amafisi.
Ukukhuphuka kwentengo yezinto kanye lenhlawulo yezimota ezithwala uZulu kwenze ukuthi odokotela bakhalale umsebenzi sebelenyanga ezintathu bezihlalele ezindlini zabo bekhala ngeholo eliphansi njalo lokuswelakala kwemitshina lamaphilisi ezibhedlela zikahulumende. Ababalisi lezinye izisebenzi kahulumende lokhu besethusela labo ukuthi bazakhalala umsebenzi ngenxa yeholo eliphansi. Umoya uthi baningi abantu abahlutshwe yisimo esibi kangaka somnotho eZimbabwe lonyaka.
Siboneke abaningi lalabo akade sebesiya ekuphumuleni singathi ngamapenjeniya kungabantu abakhathazekileyo kumangalisayo batshona behlezi bemelela imali zabo emabhanga. Abanye njalo bahamba imango emide kumangalisayo bazama ukudinga imali zabo zamapenjeni. Kanti ke imali lezo ke bezimali ebezingasathengi lutho.
Abanye bathi ilizwe limi kubi kwezombangazwe. Umnumzana Albert Mazula omela inhlanganiso yezakhamizi zeHarare eHarare Residence Trust uthi uZulu uhlupheke okuthi abantu abanengi sebebona kufanele ukuthi kulungisiswe ezomnotho lezombusazwe.
Sikukhangele ukuthi ngabe umnyaka ozayo izinto zingaba ngcono kube lokuhlala phansi lokukhulumisana wabezombangazwe ukuze sibumbe ezomnotho abantu banelise ukuphila.
Uhulumende uthi ubumbe umanyano wokukhulumisana o-political leaders actors dialogue okhuthaza ukuxoxisana phakathi kwamabandla atshiyeneyo ezombangazwe ngokwenzakala elizweni. Kodwa ke abanye bathi akusancedanga ngalutho lokhu ngoba kuze kwacelwa ke umnumzana Thabo Mbeki ukuthi azezama ukuphendla indlela yokukhulumisana phakathi kukaMnangagwa lebandla elikhulu eliphikisayo ele-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Abanye abantu abafana lomoyo bathi kababoni kuphuma lutho kulokhu okwenziwa nguMbeki owayengumongameli wakwele South Africa.
Asiniboni kungumuntu ke ongaqeda ke inkinga yelizwe.
Umoyo ugcizelele esithi kukhanya ngani uhulumende wenza imithetho engaqondakaliyo ngakho ke akusoke kwaba lenguquko kwezombusazwe lakwezomnotho singena kumnyaka ozayo. Ingcwethi kwezomnotho zithi kudingakala ukuba kulungisiswe ezombusazwe kube sokulungisiswa ke imithetho emihle yokuvuselela umnotho njalo kungabi lobudlwangudlwangu lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Ezemidlalo lamhlanje umgadli weqembu leHighlanders uPrince Dube ubikwa elakho ukuyadlala kwele China. Kubika uJoseph Njanji.
Emibiko etholakala ebulenjini bohlobo lweTwitter ithi uDube usevumelane lelinye lamaqembu adlala kusigaba saphezulu kwele China ukuba abe ngumgadli walo. UDube ubhekise amabombo kwele China ensukwini ezedlileyo ndawonye lomgadli weqembu leTriangle United uDelek Morimba njalo ngumqondisi wabadlali uJoe Mundiwa owenza lo msebenzi wokudingela abadlali imisebenzi. Ukhiphe umbiko kuTwitter esithi amajaha lawa aphethwe nguye njalo asethwele amathuba okuyadlala kwele China. Namuhla kuphume imbiko kuFootball Daily Zimbabwe ethi abaphathi bakaDube bathi lo mdlali usethole iqembu lokudlalela khona lekwele China kodwa akuzange ukuveze ukuba yiliphi iqembu lelo. UDube ulokhu engumdlali weqembu leHighlanders njalo kuzabe kumele lelo qembu laseChina likhulumisane lele Highlanders mayelana lokuba uthengiswa ngemalini phambilini kokuthi ayedlala kulelo lizwe. Abanye babadlali abakwele Zimbabwe ake badlala kwele China ngababalisa Wilfred Mungay, uArjen Sau, uNewton Katana kanye loNyasha Mosheku yena odlalela iqembu leJiang Green Town. UDube ngomunye wabadlali akade kuthiwa mhlombe ngathengwa liqembu le-FC Platinum ngemva kokuba kube lembiko ethi umqeqeshi weqembu le-Highlanders uHendrikus Peter de Jong useza kuba ngumqeqeshi walelo qembu. Lo mqeqeshi uvalelise abalandeli beqembu lebhoso ekhasini lakhe leTwitter okudale ukuba abantu bahle bathi usesiya kuqembu le-FC Platinum kodwa isikhulumeli seqembu lelo uChido Chizondo okulandule lokho. Kusenjalo ophethe isikhundla esokuba ngumqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukufika emaphethelweni kwemidlalo yesigaba seCasilaga Premier Soccer League kuza kwenza bedlale ngcono kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa. Iqembu le-FC Platinum likheze emsileni wengalane imiklomelo isibaya sikaGroup B lingela ngitsho lodwa umhlomelo ngemva kokunqotshwa kwemibidlalo emibili eseliyidlale kulomkhankaso. Leli qembu linqotshwe nge-2-1 ngele Al Hilal elakwele Sudan emdlalweni wokuqala, kwathi emdlalweni wesibili lichaywe nge-3 kanyali iqembu le-Etoile Sportive du Sahel elase-Tunisia. Kusasa ntambama iqembu le-FC Platinum lizadlala leqembu le-Al Ahli elakwele Egypt khona lekwele Gibhithe emdlalweni walo wesithathu. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday sileqembu lamajaha wodwa acula isicathamiya elefamily voices elihlabela likoBulawayo. UEzra Chiso Spanda uyalandisa.
Ah, ah, wo we are Jesu, everybody say. Ah, yeah, yeah. Ah, oh, we are Jesu.
Leli qembu sokulesikhathi laba khona njalo labunjelwe enkonzweni yeFamily of God Church iFOG. Indlela abacula ngayo isicathamiya ichaya ngaphakathi, yikho nje bethandwa ngabantu abaningi. UBrent Ncube nguyomele iqembu lakhe namhlanje.
Iqembu leli labunjwa ngo-1999 libalisela abaculi abalodumo olukhulu kathesi eSouthern Africa lapha abayingxenye yeJoyous Celebration, uEric Moyo, umkhulu Libhebhe, kuzokuthi uPastor Victor Adams who's now also based ngale e-UK ngokwamanje, kuzothi Elliot Ningu, Augustine Moyo, Oliver Chinyenye, yibo basungula leli qembu ekuqaleni ngomnyaka 1999. Kwazoza thina manje sibizwa ukuthiwa yi-Family Voices Third Generation.
Okwamanje amalunga e-Third Generation wonake yiwaphi, Ncube?
Ulo Ronald Sithole Magigwani, kuzoba lo Bobby James Hlatshwayo Odendal, kuzobuya uMelusi Sibanda, kubuye uMichael Sibanda, Brighton Ncube, Nkanyiso Gumbo.
Uyazi uthanda umuntu vele ugcwale ngaye, uvele ubone straight, uvele ubone umshato ngishuma wendane.
UPastor Victor Adams Mthiwa wakhuleka weviki ecela kuNkulunkulu ukuthi kube leqembu lomculo wesicathamiya enkonzweni yabo.
Injongo yekubunjwa kwaleli qembu kwakuyukuthi ihambise umbiko esingathi ngumbiko wegospel ngengoma. So wasebona ukuthi into yankhona ihambe kahle, kuyabumela ukuthi kudingwe ibizo elizavela enkosini. Yikho ukutholakala kwebizo legroupu. Silama-albums amabili kathesi, siphezu kokuncindezela elesithathu.
OkaNcube uthi besakhula babevele bethanda amaqembu acule akaphela afana lawo Let Smith Black Mambazo, iPoise to Men, Akaphela Company, Blenders, labanye abaningi abacula lo mdumo.
Ukuthi mhlawumbe ngenye imini lathi sesithuthukile sakhula kancane sihambe ezinyathelweni zabo. Abantu abasi-inspirayo kuleli lizwe yibo lamadoda engingakhuluma ngawo eqaleni, u-Eric Moyo, labo umkhulu Libhebhe, yiyo amadoda ayesithungamela lathi sikhangele kibo saba-inspired ukuthi siye phambili ngalowo mculo. Abalandeli bazamukela kahle ingoma zethu ngoba ingoma zethu zi-youthful, zihambisana lesikhathi. Azikho ngale badaleni kakhulu, azikho ebantwaneni kakhulu, ziphakathi laphakathi. So ziyamukelwa kahle ngabantu abasilandelayo.
Isikhathi silomona wethu kulelizwi bani ke pho ngalitshela abalaleli mfana kaNcube.
Umculo we-acapella ngumculo osoludumo olukhulu. Usekelo lona siyalidinga kakhulu ukuthi sibe kwazi ukuthi sincindezele kahle i-album lethu lesithathu esiliphekayo. Njalo lingasithola ku-Facebook uFamily Voices Official, la ku-Instagram sikhona family_voices. Izinto zokuthi sithole indlela zokufaka imusic yethu kuma-accounts aphandle zinzima, so sisazama ukuthi sidinge indlela zokuthi singakwenza njani lokhu.
Amazwi abo alolongekile, ingoma zabo zihlaba umchwele. Bona-ke bacula bekuntuthuzethunqa emagumeni eskies koBulawayo, yi-Family Voices ebesilayo kuhlelo Hoza Hoza Friday. Pela sonto emnandikini lonke balaleli ngisithi happy, happy, happy new year. Igama namu Ezra Chiso Sibanda lisale.
Siyabonga Chiso, kayihlukano livalelisayo ngentungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.